mashoko awo ekuvhura gungano remainentra zviri pamutemo vachishando vati zvicherwa ndizvo zviri kunyanya kuunza mari munyika vakatiwo zvicherwa zvinogona kutungamira pakuvandudza upfumi zvichienderana nechinangwa chehurumende chekuti upfumi hwenyika hunge hwakura panosvika gore ra 2030 Vati urongwa hwekuvandudza mutemo weMines and Minerals Act kuti uenderane nebumbiro remitemo yenyika hwave pachinhano chepamusoro vachitanda vabvuma kustudio 7 kuti pane zvimhingamupini zvakawanda zvinogona kuvhiringidza uwandu hwemari inobva kuzvicherwa kusanganisira dambudziko rekushayikwa kwemari yekunze munyika pamwe nekuburitswa zvisiri pamutemo kwezvicherwa zvakadai segoridhe nemangoda asi vati hurumende iri pakati pekugadzirisa matambudziko aya
vhiki yakapera vakatirira news vakanzwa kuti pane nzvimbo yatakaenda kubhindura vasingazivi inogaya goridhe tikaona kuti aiwa zviri kutakidzwa kuti goridhe rinokugaiwa ipapo harisikinda rinose kufidelity tichibva tasiya tavhara nzvimbo iyoyo chikutanga kwechirongwa chinoitwa nehurumende kuti zvicherwa zvose zvitengeswe nomutoo wakanaka saka handingarambi kuti kune nhubu dzinoita izvozvo asi mazuva acho mashoma nokuti hurumende iri kuuya neshungu dzakanyanya kuti izvozvo zvese hazvitendeke
panyaya yekutsitsumwa kwevamwe vanhu kuti vamwe vashandi vemubazi ravo vanononoka kugadzirisa magwaro anenge achidiwa nevanoita zvezvicherwa vachitando vabvumawo dambudziko iri vakati bazi ravo riri kudzidzisa vashandi varo kuti vaite mabasa avo nemazvo
vhiki yakapera museri takaita musangano muministri medu yetinoti pachirungu strategic workshop tikaita mazuva matatu takazarangana namukova tichitaura kuti chii chetinokonewa kana chetofunga kuti tiwedzere kuti tikwanise kunge vanhu vemuzimbabwe vanga chigutsikana nebasa retinoita tese takabvumirana kuti nguva iritorwa kuti mapepa afambiswe haizina kumira zvakanaka saka provhinzi yoga yoga yakapuwa danho yekuti inyore kuti vanhu vakanyoresa kuti vanoda zvakati nesati zvaitwa vanobva vatipa nokuti udza kuti chii chinoda kuti tiitwe kuti vakwanise kunge vachipa sevhisi yakanaka kuruzhinji rwemuzimbabwe
vamwe vanhu pamusangano uyu vati zvakakosha kuti vakuru vakuru vehurumende vasangotaura chete nezvechinangwa chekuti upfumi hwenyika hunge hwasimukira panosvika gore ra2030 asi kuti vaite zvose zvavanogona kuti veruzhinji vave vanofamba pamwe chete nehurumende mukuti chinangwa ichi chiitike mumwe weavo vapinda mumusangano uyu vatendai choto vakurudzira hurumende kuti ive neurongwa hwekuti zvicherwa zviri munyika pamwe neuwandu hwazvo zvizivikanwe kuitira kuti nyika isarasikirwe neupfumi uhwu
kana une chinhu chausingazive umwe munhu anoziva kudarika iwewe anokwanisa kuuya otora zvinhu zvaunazvo izvozvo usingazive vhalu yazvo ozvishandisa iwe wozoona pamberi apo uti kondinenge ndakabiridzirwa but inyaya yekuti wanga usina information yekuziva kuti ndine chii chandinacho saka zvakakoshera paruzivo rwekuti senyika iri kuenda painternational market ichitsvaga mari ngatiendei tichizivawo kuti isusu munyika medu timbori neupfumi hwakaita sei zvigotibatsira kuti tisakwanise kunge tichizonegosheta madeals anozotirwadza
vachitando vabvuma kukosha kwakaita kuti nyika izive zvicherwa zvainazvo uye uwandu hwazvo vakati bazi ravo riri mushishi kugadzirisa kuti ripe marezinesi kune vanogona kuita izvi vachoto avo vane kambani yekwipaya inotengesa zvimwe zvinoshandiswa nevanoita zvezvicherwa vati aka ndekekutanga kuuya kugungano remine entra uye vati vanoona kuita izvi kuchivabatsira kushambadza kambani yavo vaedzon kairudza vanoshandira kambani inotengesa mimwe michina inoshandiswa nevanoita zvezvicherwa vakaerudza vatiwo ndekekutanga kuti kambani yavo ive pamine entra vachitsinyirawo kuti kuve pagungano iri kunobatsira kuti kambani yavo izivikanwe
kuya kwedu kuno kuchatibatsira kuwana makastoma akawanda makastoma akawanda kuchatipawo abigger market into the labor and into the engines
gungano remine entra regore rino rakatanga nezuro uye riri kupera mangwana gungano iri rinowanzokuitwa muna chikunguru gore rega rega asi gore rino rakanonoka kuitwa nekuda kwesarudzo ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava